ZTC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 26 kubvumbi 2022. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Tinoona kuti kushorwa kwavarairidzi uye kumbunyikidzwa kwavarairidzi kwatekeshera kune kwakawanda. Kuvota education, kuzeki, varairidzi vari kungotukwa uye vachishayiswawo chouviri chokuti vangawanawo mari yokusupplementa mari yavo isingakwani.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti raneta nekungoshorwa nguva dzose dzose nehurumende. Sangano reWorld Food Program rakazivisa nezuro kuti kuri kutarisirwa kuva nenzara munyika gore rino.
Kutengeswa kwacho kusikuya kwekuti wanhu vairi wabvumirana ndo inonzi hostile takeover. KuAmerica kuno kana une mari yakawanda unogona kutenga chaunoda even waridzi wacho vasiri kuda.
VaElon Musk nezuro vakatenga kambani yeTwitter nemabhirioni makumi mana nemana emadhora ekuAmerica, kana kuti $44 billion. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti PTUZ, rinoti raneta nekungoshorwa pose pose nehurumende, richiti hurumende inofanirwa kuteerera nekunzwisisa zvinotaurwa nevarairidzi, sezvo varairidzi nehurumende vane basa rekuona kuti vana vawana dzidzo yakakwana. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kupedza nguva ichishora varairidzi pamusoro pekutadza kwavo kuita basa, nokuti hurumende haisi kushanda navo mukuvapa zvikwanisiro kuti vaite basa ravo zvakakwana. Dr. Jehovati, mushandi wose wose anoda kupiwa mari inokwana mhuri yake nekumukwanira mukuenda kubasa.
Mari dziri kutambirwa navarairidzi dzakaerodwa neinflation zvokuti hadzichakwanisi kutenga kana 5 kg yematemba chaidzo. Varairidzi vari kutambira mari inobva pa18,000 kusvika pa24,000. Imari shoma shoma yokuti tikaikonverta kumaus dollars yava pasi pe50 US dollars. Transport zvekare yakakwira zvokuti murairidzi akuda $2 pazuva. Saka tikaona $2 tikamultiply na 30 zvinoreva kuti transport yega inenge yakudya mari yakawanda zvokuti allowance yainopiwa 175 angowawo mashangura apata.
Saka zvinorevei izvi, Dr. Joe, chii chinofanirwa kuitwa apa?
Tichitarisa mari dzavarairidzidzi zvinoreva kuti varairidzi havakwanisi kunge vachifamba kuenda kwakasiyana siyana apo panovhura kotoro rechipiri kuzvikoro. Saka zvazvinongoreva ndezvokuti zvinoda kuti hurumende iite zvechimbi chimbi kuronga mari yaingapa varairidzi chimbi chimbi, kana kuti yatinoti rescue package, kuti varairidzi vanga vachizokwanisa kuenda kuzvikoro. Saka panoda kuisa muonera pamwe kana pakashaikwa atingati collective bargaining, kana kuisa musoro pamwe chete pakati pehurumende nematicha unions. Tinozoona zvikoro zvitadza kuvhurwa zvakangoitika kotoro rakapfuura. Saka panoda kuti nokukurumidza varairidzi vopiwa mari yerescue package. Zvekare zvinoda kuti tisaramba tichingoita bata mfupi bata murefu, asi kuti hurumende idzorere mari dzavarairidzi padzaiva iri October 2018 asati apfuura US$540.
Saka Dr. Joe, hurukuro dzenyu nehurumende hadzina zvadzakambouyisa kuvarairidzi here?
Tinoona kuti kune vakawana mari vakapiwa 17% dzemasalary increase manje manje, asi ipapo varairidzi havana chavakapiwa kana kuti vakawana 0% salary increase. Zvinova zvinoratidza kuti pane discrimination takanangana navarairidzi, nokuti vashandiwo vanoda kungopiwawo mari apo vamwe vashandi vanenge vachipiwa. Uyezve zvinotyora mutemo weconstitution wenyika.
Ihwo hukama hwevarairidzi nehurumende hwakamira sei, Dr. Joe?
Tinoona kuti kushorwa kwavarairidzi uye kumbunyikidzwa kwavarairidzi kwatekeshera kune kwakawanda, kuvota education, kuzeki, varairidzi vari kungotukwa uye vachishayiswawo chouviri chokuti vangawanawo mari yokusupplementa mari yavo isingakwani. Varairidzi vanhu vakakosha, vanhu vanopa kuti ramangwana ravana vechikoro ringe riri nani uye rine nduramo, vachidzidzisa maizvo kwazvo nyemba kusvadzarungwa. Asi nemhaka yeurombo nekushaya chauviri, varairidzi vakunetseka kuita basa ravo muzvikoro. Hurumende zvekare yakapromisa varairidzi kuti ichange ichizobatsira vana vatatu pamurairidzi. Iko zvino taona makotoro maviri, zvinoreva kuti kana zvaibvira hurumende dai yakurumidza kubhadhara mari yema20,000 pamwana wega wega, iyo yatinoona kuti yava namakotoro maviri, saka inenge yava 40,000 pamwana wega wega, kuti varairidzi vagokwanisawo kunge vachibhadhara maschool fees avana vavo, nokuti havakwanisi kunge vachidzokerawo kuzvikoro kunodzidzisa vana vavamwe vavo vari kumba. Saka murairidzi aomerwa zvikuru, zvina hazvina kumira zvakanaka. Zvodawo kuti hurumende dai yatirimuka yaona kuti zvikoro zvivhurwe mune zvakanaka, uye varairidzi vapiwawo mari yokuti vafane vakabata kudama negotiations achienda mberi, vachikwanisa kudzokera kuzvikoro zvavo zvakasiyana siyana kumativi mana enyika emuZimbabwe. Pasina izvozvo tinoona zvikoro zvichivhurwa zvakavharwa zvakaita kotoro rakapera. Tinoziva kuti hurumende inoshandisa kuvhundudzira nokutyidzira varairidzi, asi patasvika apa kuvhundudzira kana kutyidzira varairidzi hazvishandi. Saka tinofunga kuti hurumende dai yaita musangano wechimbi chimbi namasangano avarairidzi ese.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Tabatavo mutauriri webazi rezvedzidzo, vataungana ndoro vakati titaure nebazi republic service, asi tatadza kuvabata sezvo kwange kwadoka. Sangano reUnited Nations World Food Program rakazivisa nezuro kuti kuri kutarisirwa kuva nenzara munyika gore rino, zvichitevera kuderera kuchaita gohwo nekuda kwemvura yakanaya zvakanyanya gore rino. Mitengo yemafuta edzimotikari, chingwa, upfu nezvimwe yakakwira, zviri kuratidza kuti vazhinji vachanetseka kuona chouviri uye kudya kwakaringana. Mukuru wemubatanidzwa wemasangano evarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, Amai Maiwepi Jiti, vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inoda chibage negorosi zvakawanda kudarika zviri kukohwewa nevarimi munyika.
Zimbabwe inorima chibage chinosvika kana kudarika 900,000 metric tons pagore kana mwaka uchinge uine mvura yakakwana, uye varimi pamwe varime vachishandisa madiridziro. Vanhu vanoda 1.8 million tons chokudya uye mhuka dzinodawo around 400,000 tons pagore roga roga. Goho pagore riri kuderera pamusana pemamiriro okunze uye mvura shoma iri kunaya pagore roga roga. Dzimwe nguva mvura inononoka kudzokazve idzo mbesa dzatodyarwa dzamera zvichikonzera kufa kana kubereka miguri isina kuzara. Gorosi rinodiwa kuti vanhu vadye pagore roga roga rinosvika 400,000 tons, asi varimi vari kukundikana kurima goho rinokwana zvinozoita kuti hurumende itenge kubva kunze kwenyika. Gorosi rinorimwa muZimbabwe rinorimwa panzvimbo inoita iyo 66,000 hectares, ichitipa around 180,000 tons.
Mukuru wesangano remubatanidzwa wevarimi amai Maiwepi GT vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo nyanzvi munyaya dzezvekurima vaAlex Mhlava, avo vanoti kuwanda kana kushomeka kwemvura kunokonzera nzara kunyange vanhu vakarima.
Mvura inoafekta crop yedu nenzira mbiri. Mvura inogona kuita shoma kana kuti mvura inogona kuwandisa. Saka pakurima mvura inofanira kunge ichiuya iri nenzira yakanaka yekuti haifanirwi kuwandisa, haifanirwi kuita shoma. Saka tichitanga pakushomeka kwayo, dambudziko rakaitika nderekuti varimi vedu vazhinji vanorima staple food yedu chipage, vanorima vasingasenzese irrigation systems, vanorima nemvura yemudenga yatinoti dryland farming. Saka pamusaka peizvozvo timing yavo kazhinji vanongoti mvura painonaya traditionally between October, November nedecember vanobva vatanga kudyara. Saka kazhinji chiri kuitika ndechekuti mvura iyi inogona kungouya yongonaya mbichana kana kwemazuva maviri, then vanhu vobva vamhanyira kunodyara. Pavanenge vachidyara mvura inobva yaienda kana kwemasvondo maviri andisa, inodestroya zvirimwa ndoda mutanga, kuyeredza zvirimwa ndoda mupiri, licha dzanenge aisadzinobhata dzikapasinoaichita zvekubata.
Ndoda kukubatai muromo muri ipapo vaMhlaba, zvirimwa zvamuri kutaura nezvazvo ndezvipi kana muchinzi munyika mungangoite nzara?
Kunyanya chistaple food yedu chibage ndochatinonyanya kutarisana nacho. Zvimwe zvakaita sana mapfundi nezvimwe zvakasiyana siyana, mamwe magreens or macereals kazhinji anorimirwa zvawo hanyanyi kudyiwa zvakanyanya. Chibage ndochatinonyanya kutarisana nacho kuti kana chichinge chashota munyika sadza rinobva raita shoma, zvinobva zvaita kuti nzara ibva yauya. Saka tinganyanye kuti takatarisana zvikuru zvikuru kunyanya nechibage. Chimwe chirimwa tingazotarisana nacho chiiwiti, asi witi inouya zvayo muwinta. Saka ndo chimwe chirimwa chekuti chikatishote ichocho chingwa chinobva chashote kana chingwa chinobva chadhura, zvinobva zvaitawo kuti zvikonzerese nzara zvikanya.
Zvii saka zvingaitwe munyika kuti vanhu vasapinde munzara ivo vakarima?
Wandisa zuwa paya plant inokwanisa kumbosurvive kusvika yawana moisture kana kuti anoresist ma diseases kana zvinge zvirwere zvinge zvauya zvakawanda. Chechipiri, kune makampanies ari kugadzira ma varieties avava kusvika kutoti outra ma early maturity ari kukurumidza kumachua kuitira kuti panguva yavanenge vangodyara iyo moisture inenge iri limited iyoyo vanokwanisa kumhanyidzana nayo before kwazoita mvura dzakawandisa dzinozopedzisira dzaakuflata kana dzaakudestroya macrops. Saka ndo dzimwe dzenzira dzekuti varimi vedu vanogona kuseenzesa idzodzo, or vanogona kupindawo muzvirongwa zvekuharvesta mvura vachichengetedza mvura nenzira dzakasiyana siyana kuitira kuti paya panenge pasina mvura, sezi mvura ichiti kunaya yakawandisa, vanobva vaharvesta pakune kusisina mvura paya.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvekurima vaAlex Mhlava vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti dare redzimhosva nezuro rakapa mutongo wekuti hurumende ibhadhare murayiridzi Munyaradzi Masiwa mari inoita zviuru mazana maviri emadhora emunyika, zvichitevera kusungwa nekutochwa kwaakaitwa nemapurisa makore matatu apfuura. va Masiwa, mutevedzeri wemunyori mukuru werimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uye vakasungwa panotorerwa mabhazi muHarare vachinzi inhengo yeMDC pamusaka pekuti vakange vakatsveka hembe tsvuku. Mapurisa akange arambidza vatsigiri veMDC kuti vapinde muguta kunoratidzira. Mutongi wedare redzimhosva amai Victoria Mashamba vakatonga kuti gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi, mukuru wemajeri vaMoses Chihobvu nemupurisa akasunga Masiwa vabhadhare Masiwa mari iyi pamusoro pekumushungurudza kwavakamuita. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Munewsday mune nyaya inoti mwanakomana wava Emerson Munangagwa kuda kwashe anoti haachakwikwidzi kuva mutungamiri wevechidiki muzanu PF. Munewsday makare Zimbabwe Anti-Corruption Commission nezuro yakazivisa kuti iri kutarisisa vakuru veZimbabwe Revenue Authority avo inopomera mhosva yekuita zveuori pamabhodha eZimbabwe. Mukroniko mune nyaya pamusoro peZimbabwe International Trade Fair, iyo ichatanga nhasi muguta reBulawayo. Trade Fair iyi yaifanirwa kuzarurwa zviri pamutemo nemutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta, asi vakakundikana kuuya mushure mekusheya kwevaimbova mutungamiri weKenya vaMwai Kibaki. VaEmerson Munangagwa vanotarisirwa kuzarura Trade Fair iyi zviri pamutemo nemusi wechishanu. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndiwe chamari studio 7 mutaura Tracy page HP. Aiwa ndirungo gununa zvangu nemaitira akuitika kuma especially kuma Zimbabwe nzitese. Tatori mapoliticians tese nezvivana zvedu nezvizukuru zvedu tatova mapoliticians nemachechi zvose takungovhunika upolitics zvazvisiko kudhara. Taingoziva kuti machechi aingoenda achingonamata machechi akadii achinda akadai. Vana vechikoro taingoziva kuti taingoenda kuchikoro tichinda kuchikoro kwedu takangodai nemudirection yedu. Vabereki vedu vachinda vakadai mapoliticians vachiitawo zvavo. Taigona kuzosangana nezvo zvemapolitics kapane chirongoro kwanzi pane musangano pati zvisiri zvakanyanya mupfungwa dzevanhu. Pati iye zvino zano yaukanganisa vanhu zvachese. Zano yanyanya kupinza vanhu zvinhu zvepolitics ende nekutova kumatondo kwatiri kuri kutukukoswa nepolitics dzezano dzacho maitira vari kuita kuti vari kuzokara zvokukara zviya zvokukara nokuda kudotora nemari dzemachechi. Maitira ava kutoita kutopinda kumachechi kwava kuinda vakutoda ndiro dzimari dziya dzemundiro dziya nora ndodza kuda kutotaimigwa ikoko. Hakuna zvimwe zviri kuindigwa kuya nokuti vezano vanoorera chero chavangoona vanongoorera chovoenda vachinodongorera kumachechi kwana Makandiwa vachikwai vanga vari kuchechi kupi kupi vakutondongorera mari dziya dzorasvikwa muzvindiro.
Makadii vatereri, ini zita rangu ndeitwa Alfred T. Manyemwe, ndichizvarwa cheZimbabwe. Mushandi ndinobva zvangu nepano pa44 apa, asi ndiri kushandira ndiri muno muCape Town. Ndinoti ndinoda kutenda nebasa riri kubatwa naChamisa, zviti dai Mwari aburutsa mweya mutsvene mavari tivahwina maerection ari kuteera, nekuti mhuri yeZimbabwe tatambura kwemakore akawanda kubvira Mugabe vachiripo kusvika nhasi. Saka kunyange tikatarisa Bhaibheri chairo rinotaura kuti uyo ari padyo naMwari achasvika pakuidzwa. Saka tatambura kwenguva yakareba, tonga tapadyo nekupona. Ndatenda.
Mangwanani pano pa Studio 7 vatononoka wande na Blessing Zuru. Aisudongo tauro zvokuitwa nezaki. Zaki akuenda kunobata mabhazi ari kubva Bedbridge anditi ichiti iri kuparadza hori kubata zvinhu zvinotumirwa nevanhu chikafu nenhumbi vari kuno vasiri kuenda kumba nekuda kwecovid-19 ko vari kuita hori muzimbabwe imomo hatisati amboona vachibatwa izvi izvinoizvi takaona nasisiriya vachingoshungurudzwa nasisiriya chimbiri vachingosungurudzwa nana Johana Mamombe vachinzi vatyora miteme yecovid ko avo vakabatwa nebhegi remari risiriro paairport avo vahenirita rushwava vari kupiko hatinambonzwa nezvavo ko vanhu vese ava vari kubatwa ava vana moya ava vari kunzi vane uori kota rematunhu vakuenda kunobata vanhu vari murod nekuti ivo vakatoorawo kudhara nekuti ivo vakaora kare hapana zviri pavo vakaora kudhara zake yacho naye yakaora
makadii zvenyu ndinoitwawo ndoitwa shingirajerawo ne ndiri mwana wezimbabwe ndoraramirawo ndiri pabutswa napo ndinoti ezvinorako zvikanga nemafuta aropa arweriya kukwidza kwerakaita 100 bhondi kuzvikanga nemafuta aro chaita
chekutanga tinokuchingamidzai baba tanonoka wandei ari kutaura ndimufundisi Big Joe ndiri kuno kunyika yesouth africa mudunhu requeenstown mashoko emurikutaura ndiri kuanzwa baba tanonoka wandei nyika ino haichina kumira zvakanaka yesouth africa mhosva ndeyekuti vauyi vakauya mukati menyika ino vachibva mukati menyika yerudhizha takauya chii tiri kuuya kuzoshava tati tauya kuzoshava asi zviitiko zvatakazoguma taakubata tiri muno zvagumbura hasha dzamwari saka ini ndiri kutaura ndishiti taurai vana vezimbabwe wari mukati mesouth africa kuti ngavazive chavakafambira mukati menyika ino south africa zvizhinji izvi ngavasiyane nazvo zvekuita unhu hwakaipa ngavasiyane nazvo kana usina basa rekuita gara kumba uchienda kuchechi kana cheche kusina gara kumba kwako izvozvo ndo zvagumbura zvizvarwa zvenyika yesouth africa zvechokwadi zvino fobia yaiveko kare asi inge isina kuita sezvayazoita izvino yaiveko kare yenge iri yemapurisa aibata achidhipota ndinotendangu nemukana wamandi paiwo
ini ndinoti mangwanani mangwanani pano pastudio sefe ini ndinotaura kuna avo vanoshora ZANUPF muriwo anowadiki pamba nezvematongo enyika izvo inii ndoti pambe nezanupf bekuzi handisi kuona chakanyanya kushata chiri kuita kunze kungotiwo hazvo inyika yanga ikangoshatwawo ne yanga ikashashishwa nevanhu vanava mugambi avo asi purezidendi munangagwa ndiri kuona wachifamba nenyika zvakanaka
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vaelon musk nezuro vakatenga kambani yesocial media yetwitter izvo zvakakonzera mutauro pamusoro pechinangwa chavamusk vaelon musk avo vakaberekerwa kusouth africa asi vave mugari wecanada ndivo munhu akapfuma kupfuura ani zvake pasi pose vamusk vanonzi vakatenga twitter nemari inoita mabhiriyoni makumi mana nemana emadhora ekuamerica kana kuti 44 billion us dollars vamusk vanoti vanoda kuti vanhu vashandise twitter vakasununguka uye kuti pasava nepfungwa dzavo dzinorambidzwa kunzwikwa nyanzvi mune zvekutapa nhau nezvecommunications muzvinafundo stan mukasa vaudza studio 7 kuti vanhu vanogona kutambira zvaitika izvi asi vachiti pachane sande pekuti vanhu vachaisa zvemanyepo nekutsoropodza vamwe zvisina anorambidza.
Kutengeswa kwacho hakusikuya kwekuti wanhu vairi wabvumirana. Ndo inonzi hostile takeover. Kuamerica kuno kana une mari yakawanda unogona kutenga chaunoda even waridzi wacho vasiri kuda. Asi chinhu chiripo ndechekuti hapana vanhu vazhinji vanoziva kuti wamask donzo raonderei rekutora ndirike Twitter. Vato vachaichinja zita kubva kuna Twitter kuenda kuna Twitter. Vatiwo zvekare vachabvisa kurambidzwa kwemamwe matweets especially anoshatirisa vanhu especially emanyepo. Iwo vange wamask vatiwo Twitter inofanira kuita senzvimbo inouya vanhu vese, vanhu vanenge vachida kuuya vane zvavanoda kutaura vasina kuvharidzirwa ba. Asi kufunga kuvamwe vanhu ndekuti vanoda kuita business yakakura chaizvo. Pamwe vachaita business yesubscription yekuti kana uchida kuita Twitter unotosubscribe.
Kana makatarisa izvi mataura nyaya yekuti ndiyo inonzi hostile bid. Zvinoda kuti kazvadai hapana kana mutemo umwe chete zvavo unogona kukontrora zvinenge zvichitwa neTwitter here?
Hapana ba. Hapana. Well, mitemo yacho yakasiyana siyana. Wamask varikutiwo vakuda kuchengetedza mararamiro ewanhu akachengetwa neinonzi First Amendment. First Amendment mutemo unobvumidza vanhu kuti vataure zvavanoda, asi kune malimits yezvaungataure ba. Wamask vari kuita inonzi nechirungu libertarian philosophy, ndeyekuti vanhu vanofanira kutaura zvavanoda kusina kumanikidzwa, kusina kurambidzwa ba nemutemo. Kana uchida kunyepa hapana mutemo unofanira kukurambidza kudaro. Saka zvinenge ndozvaada kuita wangire wamask wakabvumidza vanhu vazhinji vaitaura zvese zvavanenge vachida. Zvinogona kuzovaunzira mari yakawanda especially kana kwakuya kuadvertiser, especially kana wafunga kuti waite subscription kuti kada kushandisa Twitter kutaura zvada kuita unofanira kubhadhara mari.
Munofunga kuti vanhu vachazvitora sei izvi zviri kurongwa navamask?
Vanhu vazhinji vachazvigashira zvavo, asi ndinofunga kuti kuchava nekusafara kana wamask wakubvumidza zvinhu zvemanyepo zvinhu zvinosoropodza vamwe vanhu kuti zviiswe paTwitter. Ndinofunga kuti pamwe vanhu vepublic wacha havazofara nazvo ba. Asi wamask vari kuti Twitter yavo yavatenga iyi ichaita sechitoro. Munhu wega wega anoda kuya muchitoro uyu anoya kuzotenga zvaada oenda, kusina kuti munhu rudzi kauti chii chaari kutenga. Ndo zvaada kuita izvozvo. Saka tichazoona kuti zvii zvichabvumidzwa kuti zviiswe paTwitter nekuti zvinoafekta vanhu nemutoo upi. Zvimwe kuchazounza zvimwe zvinhu zvichashatisa vanhu zvekuti vanozoti hatisisina nezvokuita neTwitter. Izvo zvazvemangwana izvo hapana vanhu vazhinji vanoziziva.
Avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti raneta nekungoshorwa nguva dzose dzose nehurumende. Sangano reWorld Food Program rakazivisa nezuro kuti kuri kutarisirwa kuva nenzara munyika gore rino. VaElon Musk nezuro vakatenga kambani yeTwitter nemabirioni makumi mana nemana emadhora ekuAmerica kana kuti US 44 million dollars. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini Tanoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.